Mutezeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti Zimbabwe ichaparura masovereign bonds kana kuti kutsvaga mari yechikwereti ichishandisa fodya, goridhe nezvimwe zvirimwa kuti ikwanise kuunganidza mari yekubhadhara mitero pazvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion iyo inoda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank nemamwe mabhanga ekunze. Vamukupe avo vari kuBritain murwendo rwekuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika vati vanofunga kuti vakabhadhara chikwereti ichi vachapiwa imwe mari. Ko masovereign bonds aya anoshanda sei? Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotsanangura.
Zvemasovereign bonds dzimwe nyika dziri kuzviita essentially chinenge chingori chikwereti, but zvaakudhipenda manje nekuti tiri kuchiwana nemutengo akaita sei, atikati interest rates. Interest rates kazhinji anenge achidetemainwa neyatingati pachirungu risk profile yenyika. Saka Zimbabwe nekuti risk profile yedu ichiri pamusoro, even taita sarudzo ichamboramba iri pamusoro tichienzanisa nedzimwe nyika, saka tinenge tichiwana chikwereti probably nemari inenge iri pamusoro.
Ko chii chaizvo chichaitika kana Zimbabwe ikakwanisa kutengesa masovereign bonds aya? Tabvunza Dr. Chitambara.
Zvinogona kubatsira takakwanisa kuclear maareas edu neWorld Bank, for example, neAfrican Development Bank. Zvinoita kuti vakwanise kutipa chizvimwe zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano vanotiwo Zimbabwe haifaniri kuzvisungirira kubhadhara zvikwereti iyo ichitadza kugadzirisa upfumi.
Zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya, vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna Oktoba, vachireva kuti in 6 months vaifanira kunge vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF, tikarichiti pai mari, vakaita meeting vakati tikupi mari musana mabhadhara World Bank, hausi tavabhadhara chikwereti chajokoniya, saka tikupi mari muri kupaona mari. Vana World Bank havakurumidzi kutipa mari, pane politics apa. Ivava neWorld Bank ivava zvino vaitira nyore kubvisa chikwereti cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics.
Asi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti vanofunga kuti Zimbabwe ikabhadhara mari iyi inokwanisa kupiwa imwe mari yekuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vaimbotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vanoti zvakakosha kuti nyika izive kuti mari yakakweretwa yakashandiswa chii isati yabhadhara.
Chekutanga ndechekuti ngatitange tamboongorora zvikwereti zvakakweretwa munguva yava Mugabe, for example, munguva yehurumende iyoyi yezvanhu inongovapona nhasi, timboongorora kuti mari dzakapiwa dzacho dzakamboshandei, dzakabatsira chii nyika, kuitira kuti tigone kuona kuti isu senyika zvakatinakira here kuti tibhadhare zvikwereti izvi. Nekuti kubhadhara zvikwereti kushandisa homwe yenyika, homwe yenyika inofainenswa nevanhu, inofainenswa kuburikidzwa netaxation, inofainenswa kuburikidzwa nezvakawanda-wanda zvinongoitika patiye tichiti hurumende iri kukolekta revenue.
Dr. Chitambara vawedzerawo vachiti kana Zimbabwe yokwereta imwe mari zvakakosha kuti itore matano ekuona kuti mari iyi yashandiswa nemazvo.
Hongu kana tichikwereta zvedu mari tichiinvesta munyaya dzeinfrastructure panenge pasina chakaipa, but kana tiri kukwereta mari kuti tinge tichishandisa munyaya dzeconsumption kana kuti kubhadhara kwemasalaries, hazvimunzi pundutso kunyika. Saka hatingi chakakosha ndechekuti hurumende ichabuda musarudzo itange yaita ma-institutional reforms anoita bring back confidence.
Zimbabwe yave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 nezviuru mazana masere munyika nekunze.